Tine vajonga vandemiri tokutaura kwati kamboita muchirongwa chapfuura musangano wakapera zvakanaka sezvo vakapindura nemadzimambo nemasabini ayo ari pasi pedu mukutungamira kwatinoita matunhu musangano uyu wanga wakazembera zvikuru kunyaya yetsika nebudiriro tichitaura kuti tsika ngadzive dzinotungamira kuti vanhu vave nemukuriro vanhu vasinge nechokuviri tichibudirisa nyika dzese nyika yedu yezimbabwe kana makatarisa vajonga vandemiri nyika yechina yakazembera zvikuru kunyaya yetsika dzimwe ndidzo dzavanotungamidza pamberi kuti nyika yavo ichibudirire tinongobwawo muzvivhitivhiti kuti china ichazonge global nation panyaya dzebudiriro kaizvizi takavaona vachouya kunoku tinosangana navo vanenge vane zvikafu zvavo nezvimiti zvezvi zvavanenge vachijogera chikafu nazvo saka budiriro ndoiunza upenyu tisingakoperewo kune dzimwe nyika vajonga pandemiri
tinoona kuti madzimambo makapa zvichemo zvenyu kuhurumende mune nguva here yamakavimbiswa kuti zvinenge zvagadziriswa
zvichemo zvinogadzirika vajoka vandeiaaita kutera maembo avasvinire nguva rimwe chete zvizhinji zvinogadzirika zvimwewo zvoramba vajonga vandemiri asi tarisiro inenge iri yekuti zvinhu zvigadziriki
tinoona kuti madzishe akapiwawo mikana yekuti vanga vachirapwa pachishandiswa inonzi pachirungu public service medical aid society tinobva kuti makaziviswa kuti zvimwe zvinhu zvichange zvichibatsirawo madzimambo makatambirawo sei rubatsiro urwu
rubatsiro urwu takarutambira nemaoko maindo vajonga kandemiri zvinove zvinhu zvanga zvatinonokera zvikuru asi hazvireve kuti hatinowo chamuviri chatinokanda mudariro kwetu isisiwo tinenge tichitoti pakupera kwemwedzi munhu ane gahura anobhadharawo public service medical aid society tinongezvetuisirawo saka inyaya yakanaka nekuti munongozivawo kuti madzimambo anga achitambura zvikuru kasina utano hausi munhu hakumararamiro anotinetsei saka inyaya yakatambirwa nemadzimambo nemufaro wakanyanyisa zvikuru inoita kuti madzimambo vazhinji vanga vachitambura munyaya dzekuti varapwe vakwanisewo kuzowana mukana wekuti ndida unoonawo muchiremba weprostate ndida unoonawo chiremba wemaziso ndida unoonawo chiremba uyo zvimwe zvinhu zvanga zvichitiremera zvikuru pamubhadharo inenge ichidikana nana chiremba hurumende ipapo yakarwa imire nekuti madzimambo vaitambura zvikuru panyaya yekuti vangarapike zvakaita sei
kune vamwe vanotiwo hongu mambo aakubatsirika ko vanhu vake
hongu ipapo vanoda kunzi paatarisise zvako asi munongozivawo nyika dzetino kumana africa isisu tichiri kubudirira zvinenge zvatisiyanei mukwamuri ikoko munguva inopera inyaya tinongoramba tichisumudzira kuti hatiwanei zvekuti vanhu vari muzimbabwe vese vavane mukana wekuti varapike zvinova zvinoita kuti zvireruse dambudziko rokumhanya mhanya munomu tine mamissionary hospitals macountry hospitals madistrict hospitals iwayo achikareruka zvikuru zvekuti munomumareserva matogara izvi mune mamission hospitals asinganyanyorenera vanhu zvakanyanya zvekuti wakatakura dhora rako kana pombe yako inokwanisa kuwanda kuti urapike zvino zvongotiremeyo nekuti chirwere chauri kurapwa chinenge chakaremawo zvakaita sei kana kuti chinenge chakakurawo zvakaita sei asi ishuro yangu kuti vanhu chokwadi vatotungamirira vanda kurapwa nekuti pasina vanhu hapana umambo
tinozwa zvichinzi madzimambo anofanira kunge vari vanhu vasina mapata avanotsigira kumisangano yakadai zvinhu zvamunombokurukurawo here kuchiye uchidzana wasa madzimambo kuti aiwa tinofanira kunge tiri homwe yebenzi inokumba zvese nekuti hatina kudira tinofanira kunge tichirerekera
zvinotaurika kusaziva vajonga vamenii kuti vapfunhwa atiri vanhu vanobata sei nyaya dzematongerwo enyika asi kunoku kumatunhu edu ini ndiri kudunhu remacentrum tinongokurudzira kuti vanhu vagare vari murunyararo vagare vachitsigira huronga hwehurumende kutongoti isisu tinokudzidzwa neherembada kana kuti derereberi ratinenge tisingazivi kuti rakafunirwa kuti vechiri vanhu vanoforopodzwa sekunzi izvo munoita zvakati nezvakati asi vakazozvipeneura zvinhu izvozvo vajonga kandemberi unonyatsoona kuti aa kumambo vari kungozoza mafuta ehwai yavasina kudya sei isusu kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare murunyararo munhu ane kodzero dzake tichimbofamba takadaro vajonga kandemberi.